Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Musi wa 20 nyamavhuvhu 2020 vanorwisa uori uye vachishora utongi hwemutungamiri weRussia vaAlexei Navalny vakarwara zvikuru vari mundege muRussia vakaendeswa kuGermany kunorapiwa. Pavakange vachirapiwa kuGermany, sangano reOrganization for the Prohibition of Chemical Weapons richibatsirana nenyika dzeGermany, France neSweden rakaona kuti vaNavalny vakange vapiwa muchetura unonzi Novichok. Zvichitevera kupora kwavo muna 2021, vaNavalny vakadzokera kuRussia uko vakasvika vachisungwa ndokutongerwa makore maviri nemwedzi misere mujeri vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yavakadzikirwa pavakambowanikwa vaine imwe mhosva yezvematongerwo enyika mugore ra2014. Musi wa 2 kurume, bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika, United States Department of State, rakazivisa kuti gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAnton Blinken vakati vanogutsikana kuti hurumende yeRussian Federation yakashandisa muchetura pazvizvarwa zvayo izvo zvinotyora mutemo weChemical Weapons Convention. Naizvozvo, America pamwe chete neEuropean Union dzakatemera Russia zvirango. VaBlinken vakati America inobatana neEuropean Union mukushora zvakaitwa nehurumende yeRussian Federation zvokushandisa muchetura mukuedza kuuraya vaAlexei Navalny muna 2020 uye kuzovavharira mujeri muna 2021. VaBlinken vakaenderera mberi vachiti America inobvumirana neEuropean Union kuti hurumende yeRussia yave kunyanya kutonga nechisimba, naizvozvo America ichatemera Russia zvirango. Bazi reAmerica rinoona nezvemari, Department of the Treasury, pamwe chete neDepartment of State, atemerawo zvirango vamwe vanhu nemakambani emuRussia vane chekuita nekugadzirwa kwemichetura iyi nevamwe vanoshanda mubazi rezvekudzivirirwa kweRussia pamwe chete nevamwe vasori. Russia icharambidzwawo kutengesa zvombo zvehondo. VaBlinken vanoti America iri kuzivisa Russia kuti haizoregi Russia ichishandisa michetura sezvombo zvehondo pamwe chete nekutyora kodzero dzevanhu. Vanoti America inoona kuti vaNavalny vari kusungirwa zvematongerwo enyika izvo zvinobvumiwavo nenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 pamwe chete nedare rinorwira kodzero dzevanhu reEuropean Court of Human Rights. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica.